Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 27 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro-soro rorambidza dzimwe nhengo dzeTCCC nemamwe mapato kukwikwidza musarudzo.
Mubatano unoumbiridza ukama pakati peRussia nenyika dzemuAfrica. Unobatsira kuti pave nekudyidzana panyaya dzakawanda-wanda dzinosanganisira dzezveupfumi, dzezvematongerwo epasi rese.
Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vopa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chikopokopo pachena. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yakwanisa kurwisa uori. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare re-electoral court muBulawayo nasi ramisa nengo gumine mbiri dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change nedzimwe natu kubva kune mamwe mapato kukwikwidza musarudzo dzeparamende nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kudare renomination court musi wa 21 mwedzi wapera nguva dzaidiva kuti munhu ange aisa magwaro ake dza 4 p.m. dzadarika. Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare iri Justice Mongani Ndlovu pamutongo waturwa na Justice nokutula moyo vange vakavamirira vati dare renomination court rakakanganisa kutambira magwaro enhengo idzi musi wa 21 na 22 chikumi nekudaro havafaniri kubvumidzwa kukwikwidza nhengo dze Zano PF ndidzo dzakaenda kumatare kuti veTCCC varambidzwe kukwikwidza. Gweta range richimirira nhengo dzeZano PF Advocate Tembinkosi Magwaleva vati mutongo uyu waratidza kuti dare ratevedza mutemo.
Kana zvakakanganiswa zvinenge zvakakanganiswa apa panerwi kuita vamwe vanopiwa mikana yekuita zvisina kuzoviswawo kune vamwe. Saka vanhu vese kana vanzi zvinopera na 4 pm ngazvigoperawo na 4 pm hazvizoda kuti pange paine vamwe vanozovhurirwa masuo manheru kusvika kuma11 kusvikara kune rimwe zuva vachivhurirwa vachavukarete. Saka vanopara nemuwacho
vachinyora padande mutande ravo reTwitter mutauri weTCCC Advocate Fadzai Mahere vati bato ravo richapikisa mutongo uyu vachiti vanhu vane kodzero yekusarudza vavanoda kuti vavamirire mudare reparamende. Mune imwe nyaya mutongi wedare Electoral Court muHarare Justice Nevai Wamambo nhasi varasa chikumbiro cheTCCC chekuti vanhu vari kuda kukwikwidza vakamirira bato iri zvisina mvumo varambidzwe kupinda musarudzo richiti bato iri harina kugutsa dare kuti paive nemusiyano pavanhu vakasaina magwaro evanhu ava pamwe nevanhu vakadomwa nebato. Gweta revanhu vakanyoresa kupinda musarudzo vasina mvumo vatina Shezindo vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti vanhu ava vakashandisa mutemo pavakaendesa magwaro avo kunomination court.
Dare raongorora rakataura kuti mutemo wakashandiswa kunota apiwa hausiriwo ndochekutanga. Topinda mumamerits zvakataurwa zvacho zvizhinji zvanga zvisina kunyatsonangana nenyaya kana zvazvisina kunyatsoburitsa umboo wanga uchirakidza. Maclients edu anga ari kunzi izvo they are bogus, they were really bogus. So we stand by what the court has said.
Asimwe nhengo yeTCCC yange iri mudare paturwa mutongo uyu vaJameson Timber vauza Studio 7 kuti mutongo wanhasi uchapikiswa neveruzhinji musi wa 23 Nyamavhuvhu.
Vanhu vanzi nhasi ava nezeki ndevedu, havasi vedu. Saka nyaya iyi isu tichaipedzera musi wa 23 kuballot box. Macitizens vanoziva kuti makandidhetsi avo ndevanani, ndo vachanovhotera iva. Ava vakaiswa nefazi nezanupf vachavhoterwawo nefazi nezanupf.
Pane vanhu vanodarika gumi nevasere vakanyoresa kuti vakwikwidze pasi peTripoC vasina mvumo kubva kubato iri. Izvo zvinoreva kuti mune mamwe matunhu pane nhengo mbiri kana nhatu dzichange dziine ruvara nemufananidzo yebato iri. Mune imwewo nyaya yange iri kumatare, dare Electoral Court rarasa chikumbiro chamuzvare Linda Masarira, veLabour Economists and African Democrats, chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika mushure mokunge mapepa avo arambwa nenomination court vachinzi vainge vatadza kubhadhara mari yaidiwa kuti vakwikwidze paine nguva kudare renomination court. Muzvare Masarira vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu wavadzosera kumashure.
Tichitarisa nyaya iyi, ndakakundikana kuzadzikisa kubhadhara nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission yairamba mari yemuno muZimbabwe. Haisi mhosva kushaya mari yekuAmerica, ini ndine mari yemukati menyika ino. Zvakare zvinotidzora shure, kunyanyaya sevanhukadzi vari kuvavarira kuti tive nekuenzaniswa pane zvematongerwo enyika. Zvinhu zvinosuwisa zvikuru, asi ndinovimba kuti nekufamba kwenguva ndichagonawo kuwana mufaro wavo.
Gweta ravo vaAndrew Makoni vati vachatora danho rekuti vopikisa mutongo uyu here kana kuti kwete, mushure mekuona zvikonzero zvemutongo uyu izvo zvisina kutaurwa mudare nhasi. Tichiri kumatare, dare repamusorosoro reSupreme Court rati richapa mutongo panyaya yavasevhi yakasukuwere kuti vabvumidzwe kukwikwidza mangwana nenguva dza9 mangwanani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapiwa chikopokopo nemutungamiri wenyika yeRussia pachena nhasi. Izvi zvaziviswa nemunyori mukuru mubazi iri vaNick Mangwana padande mutande ravo reTwitter. VaMnangagwa vari kumusangano weRussia Africa Summit kuSt Petersburg wakakokerwa nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin watanga nhasi. Zimbabwe iripo pakati penyika nhanhatu dzemuAfrica dzanzi dzichapiwa chibage pachena neRussia zvakare. Ko, musangano weRussia neAfrica uyu wakakosha zvakadii kuAfrica? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza, vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa.
Musangano weRussia Africa Summit musangano wakakosha nekuti musangano unoumbiridza ukama pakati peRussia nenyika dzemuAfrica. Unobatsira kuti pave nekudyidzana panyaya dzakawanda-wanda dzinosanganisira dzezveupfumi, dzezvematongerwo epasi rese nezvekudzivirwa kwekukanganisika kwenharaunda, ngati maenvironmental issues. Saka mukana wakanaka wokuti nyika dziwane kudyidzana.
Taona Zimbabwe iri pakati penyika nhanhatu dzapiwa chibage neRussia pachena. Muri kuona sei zvaitwa neRussia izvi?
Zvaitwa neRussia hongu zvinoda kutendwa nekuti kupuhwa nyango chidiki chakaita sei hakuna kufanana nekusapuwa. Asi tikada kutarisa tichienda kumberi, handifungi kuti zvinonyanya kubatsira zvakanyanya nekuti zviri kudiwa neZimbabwe panguva ino zvinhu zvakawanda uye zvakakura zvinokunda kungopuhwa chibage chinogona kungopera munguva pfupi pfupi. Saka aiwa zvinotendwa, asi tinoda kuziva kuti hazvinazvo zvazvinonyanya kubatsira takatarisana nematambudziko akatarisana neZimbabwe.
Ko, semaonero enyu sei vatungamiri venyika veAfrica vashoma vaenda kuRussia rwendo runo tichienzanisa nepakatanga kuitwa misangano yakadai?
Nyaya yeRussia mukutaura kwechidiki ndo inonzi iri kupisa nekuda kwekuti tikatarisa kuti Russia iri kukonana nenyika dzekumavirira dzakawanda sei, ukazoonekwawo zemberana neyari kukona kukona na nyika zaka wanda neruba siro unobatika kwa siro kupaku nyika ziru kwa afro sinu itakuti ukama wako ni nyika ezo usafambe shakana zaka nyika zaka wanda maafrika sinu konongeza wongo ranya ya zichiba zaona kuti jiri nani kusawani kwa mwuchi zemberana ni Russia.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa Patswana University of Technology vachitaura vari parunare ku South Africa. Commission inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri mugwara rakanaka mukupedza dambudziko reuori, zvichitevera kukwanisa kupedza dambudziko iri nezvikamu zvingangosvika makumi manomwe nezviga zviviri kubva muzana kana kuti 72% gore rapera. Asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti uori huri kutowedzera munyika. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano mukuru unoitwa gore negore wekomishen iyi, sachigaro veZAC, Justice Lois Matandamoyo, vati gore radarika, commission yavo yakakwanisa kudzosa mari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi nemaviri yainge yakawanikwa neuori. Asi vachizvirova dundundu kudaro, zvabuda pachena pamusangano uyu kuti kune vamwe vashandi veZAC vari kuitawo uori zvichinzi nevamwe zvinokonzerwa nekuti vanotambira mari shoma. Vachitaura neStudio 7 pamusangano uyu, amai Matandamoyo vavimbisa kushandisa shamu ine munyu kune vashandi vavo vakadai.
Tinoona kuti pavanenge vachinda kupiwa mari vaone kuti kupiwa mari hakuna kukosha, saka tiri kuva nedzidziso kune vanhu vanoshandira organization yeZAC kuti mari handicho chinhu choka, asi mari inouya nekuti tinenge takwanisa kumiridza uori mukati mwenyika. Ndiko kuti chikwama chehurumende chikure, kana chikwama chehurumende chakura mari dzinobva dzawanda kuwanda.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police ndiyo mamwe apomerwa mhosva yeuori hwemhando yepamusorosoro. Naizvozvo mukuru weZRP Vatandavantu Godwin Matanga vakumbirawo hurumende kuti iwedzere mapurisa mari kuti vasiyane nezvechioko muhomwe.
Isu seZimbabwe Republic Police hatibvumidze maofficers edu kuti vapuwe nyaya yechioko muhomwe, asi takatarisana naizvozvo isuwo sevakuru vemachipurisa tiri kuendawo kuhurumende kuti itarisewo zvinhu zvinoita kuti mapurisa edu agare zvakanaka nokuseenza zvakanaka kuitira kuti vasapindwa nemweya wokukumbira zvechioko muhomwe.
Zimbabwe inonzi ndiyo imwe dzimwe nyika dzepasi rese dzine uori unotyisa kana zvichitariswa nepachikero cheCorruption Perception Index. Kunyange zvakadaro, munyore wekomishini inoona nezvematare yeJudicial Service Commission, JSC, vaWalter Chikwana, vairemurawo basa rakanaka ravati riri kuitwa neZAC mukurwisana neuori munyika.
Manzwa vachitaura veAnti-Corruption Chairperson kuti maconviction edu iri pa72%, zvinova zvinofadza zvikuru. Tinoimba kuti vanhu vakaramba tine momentum yatinayo iyeyo tichasvika kana pa100%, so tinofara nemaitirwo ari kuitwa zvinhu.
Asi mukuru wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vanoti uori huri kutowedzera munyika.
Kune masectors akasiyana siyana euori unoramba uchingowedzera, kumining sector, kueducation, kuhealth. Kune macases akawanda taona vamenshena macases anopfuura 200 avakainvestigata ecorruption. Izvozvo zvoga zvinoratidza kuti corruption iri kuwanda, asi kuinvestigatewa kwecorruption chete handiko kunoratidza kuti tiri kukwanisa kurwisa uori zvamazviro kwazvo. Kana nyaya zhinji dzisati dzapera, hationi kunge sevanhu vanenge vakwanisa kuita basa ravo.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika yakazvimirira, amai Fabialis Mwedzi vanoti kunyange ZAC iri kuti iri kugona basa, zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti uori huri kuramba uchidzika midzi.
Kuda kutarisa zvekare panyaya dzemapoliticians edu kuti vazhinji vacho mukatatarisa upfumi hwavainawo, upfumi hwekuti vari kuwana zvinhu izvi kuburikidza neuori. Mapurisa vamwe vevanhu vanofanira kunge vachiona kuderedzwa kwenyaya dzeuori muno munyika, asi ndo vamwe vacho vari kutoenda pamberi kana kuti vari kubatsirana nevanhu vari kuita uori muno munyika yeZimbabwe. Totarisa zvekare even mumajeri kune vanenge vasungwa vakabvisa idzo mari dzechoko muhomwe, vanhu vari kuzomburiswa nekuda kuti mapurisa vanenge vapuwa mari dzeuori. Ndichakutaura nezake kuti uori uri kudzikira, tikurana kuti uori uri kutokwirira.
Musangano wezak uyu waona pachitwa kurudzira kuti mataredzi mosva akasike kutonga vanhu vanenge vachipomerwa mosva dzeuori nekuti kune chinono chanzi chiri kuitika mumatare aya. Zimbabwe inonzi panyika zana nemakumi masere 180 dzakaongororwa uori wadzo, iyo iri padano remazana makumi mashanu nenomwe 157, zvichireva kuti ndiyo yedzimwe nyika dzine uori wakanyanya pasi rese. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe nasi yaparura zviri pamutemo gwaro remamiriro ewandu wevanhu pasi rose kana kuti World Population Report 2023. Izvi zvaitwa paurongwa weWorld Population Day wange wakarongwa nesangano reUnited Nations Population Fund waitwa muHarare nasi, asi dzimwe nyika dzakatoita urongwa uhu nemusi wa11 Chikunguru. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura muHarare nasi pamhemberero idzi, munyori mubazi rinoona nezvemadzimai vaMoses Mike vati madzimai nevanasikana vanofanirwa kupawo kodzero dzavo kuti vasarudze zvavanoda kana nyika ichida kubudirira uye kuronga mhuri.
Vamwe vangataura kuti nyaya yehuwandu hwevanhu inyaya inofanirwa kunge ichiindirana nemamiriro akaita yatingati ikonomi yedu yeZimbabwe kana kuti nyaya yemamiriro ekunze. Asi nyaya zhinji yabuda nhasi inyaya yekuti madzimai nevana vanofanirwa kunge vachipiwa kodzero yavo kuti vagogona kudecide zvavanenge vachidi zvavanenge vachida.
Vamhike vati nguva zhinji madzimai emunyika ana mikana yesarudzo.
Madzimai nevanasikana hatisi kuvapa mikana yokunge vachikwanisa kunge vachidecide zvavanenge vachida. Zvinhu zvizhinji iko zvino isusu as mapolicy makers zvinhu zvatinongoita tichidecide takamira tiri kwatiri tisina kunge tine involvement kana kuti tisina kunge tichikwanisa kunge tichiinda tichinoengenja madzimai nevanasikana vatatu.
Izvi zvatsigirwa nemukuru wekomishin inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeZimbabwe Gender Commission, amai Virginia Mwanigwa.
Tinoona kuti matanho ese ese anoda kunzi atorwe kuti tinge tichigadzirisa uwandu hwevanhu muZimbabwe zvinoda izvo kunge zvichive nevanhukadzi mukati, nekuti tinoziva kuti vanhukadzi ndo vanotakura pamhiri. Asi dambudziko ratinoona takatarisa society yedu inove inotongwa nevanhurume ndeyekuti dzimwe nguva chero dzimwe nyaya dzine chekuita nevanhukadzi dzinenge dzichitongerwa nevanhurume.
Muzvare Abigail Msemburi vanoshanda neUNFPA vati chakakosha panyaya yeuwandu hwevanhu kuronga kuti vanhu vanenge varimo munyika vangawaniswa sei raramo.
Tinofanira kubatana nehurumende yeZimbabwe kuti tione kuti tingabatsire sei kuti tione kuti muZimbabwe kana uwandu hwevanhu uchiramba uchikwira vangabatsirikane sei nokuona kuti vakwanisa kuvandudza kumadhipatimendi eeducation kumadhipatimendi kuhealth nekwese kunoda kuti kubatsirwe kuti vanhu vakwanise kuwana raramo yakanaka, raramo inobatsira.
Muzvaye Musemburi vati madzimai ndiwo anofanirwa kukosheswa mukuona kuti mhuri munyika dzingakura zvakadii. Vachitaurawo nezvenyaya yeuwandu hwevanhu vamhike vatiwo rimwe dambudziko guru munyika kuroorwa kwevana vachiri vadiki pamwe nekumbunyikidzwa kwemadzimai nevanasikana. Gwaro reWorld Population Report rinotiwo pasi rese vanhu vanodarika mabhiriyoni masere, uye rinotiwo zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zvepamuviri pari kubatwa panenge pasina kurongwa zvichinzi zvinokonzerwa nekusapa madzimai kodzero dzekusarudza zvavanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa, uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemauto muNiger vanoti vari kutambira kupidigurwa kwehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaMohamed Bazoum nechimwe chikwata chemauto nezuro. Vatungamiri ava havasi kuteerera zviri kutaurwa nenyika dzekunze nedzimwe dzemuAfrica kuti varemekedze utongo hwejekerere. Hapana ari kuziva kuti vaBazoum vari kupi. Vakuru vemauto ava vanoti vatambira kupidigurwa kwehurumende vachityira kudeuka kweropa. Vamwe vanhu vange vaine mireza yenyika iyi neRussia vange vachiratidzira muguta guru reNiamey kutsigira kupidigurwa kwehurumende. Munyori mkuru weUnited Nations vaAntonio Guterres nasi vayambira nyika dzepasi rino kuti nyaya yekutyira kupisa kwepasi kana kuti global warming yadarika. Iko zvino pasi rose rave kupisisa zvakanyanyisa zvinotopfurikidza mwero kana kuti global boiling. Vange vachitaura apo sangano rinoona nezvemamiriro ekunze pasi rose reWorld Meteorological Organization and the European Commission's Copernicus Climate Change Service razivisa kuti mwedzi wachikunguru uno ndiwo mwedzi wapisisa zvisati zvamboonekwa munhoroondo yepasi rino. VaGuterres vati zvakakosha kuti nyika dzitore matano nechimbi chimbi kugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo dzemusi wa 23 nyamavhuvhu, vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vari kuyambira kuti dzinogona kunetsa kutambira sezvo vamwe vanopikisa vari kurambidzwa nematare kukwikwidza. Nyaya yemhirizhonga ichienderera mberi kunyangwe pasati padeuka ropa uye gwaro revavhoti richinzi rakaita mamvemve. Sangano reAmnesty International nezuro rakati Zimbabwe haingaite sarudzo dzakachena hurumende yapedza makore mashanu ichityora kodzero dzevanopikisa kusanganisira kuvasunga, kuvaita kafira mberi, kuvarambidza kuita misangano uye kudzika mitemo inotyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende inoti zviri kutaurwa nemasangano aya ndezvemugodzi matsuro. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira uye vari kumiririra bato rinopikisa reCCC musarudzo dzedare reparamende muKadoma Central vaGift Mambipiri. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMambipiri nezvekurambidzwa kukwikwidza kwenhengo dzebato ravo kuBulawayo.
Zvabuda kudare High Court kuBulawayo nhasi zvatishamisa, asi tinoziva kuti ndonzira yanga ichingoshamiswa navamunangagwa mukuda kuedza kuwina maelections aya zvine chisimba nekubirira, nekuti vanoziva kuti zvepachena havambohwina. Mukatarisa nyaya yanga iri mudare kuHigh Court kuBulawayo, ine vanhu vebato redu reCCC vaiti takaisa mapepa edu nenguva zviri pamutemo. Kubva kwaitawo rimwe divi reveZeki vanogamuchira mapepa acho vari kubvuma kuti veCCC vakatipa mapepa avo tikavakepcha nenguva uye zviri pamutemo. Kwozoitawo vanhu vakaita manzwira-nzwira vanga vari kudzimba vanoti makaita mapepa enyu nguva dzadarika zvisiri pamutemo. Dare robva rachiteerera irovo vanhuwo zvavo vaiva nemanzwira-nzwira.
VaMarapira Pintraitins,
chokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndechokuti isu seZANU-PF hatina chokuita neZeki uyezve hatina chokuita namatare enyika. Matare enyika anozvimiririra ari anda donho rejudhiciary. Judhiciary iri independent, Zeki iri independent. Kuunganidzwa kunoita zvose vanogara matare nevanoshanda kuZeki, zvinhu zvinoitwa muparamendi nemapati ose. Isusu hatinei uye hatitozivi kuti chii chaitika ikoko, nekuti isusu tiri kufamba nenyaya dzedu dzekutaura kuti vamunangagwa vavakanyika. Vamunangagwa vagadzira munzira, vagadzira mabridge, vagadzira madhamu.
Va mambipiri manzwa hanzi sanupi efiri ku nyanyo tarisa ne zvakaitwa ne mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa.
Chokutanga ndinoti hachisi chokwadi kuti ZANU-PF ingamira ichipopera pachena kuti hainei nezvinoitika kumatare edzimhosva. Makavanzwa imi ivo vamutungamiri wenyika vakabira vashamisa muna 2018 vachipopera vega kumasvingo kwokuti isu we are the army, we are the police, we are the cops. Saka pane zviri kuitika izvi zvatiri kungoona tese tese, hapana chinoshamisa. Ndo saka muchiona ine vasungwa vezvematongerwo enyika ana Job Sikala vapedza gore vari mutorongo vachitongerwa mhosva dzavasingazivi uye dzavasina kupara, uye nyaya yacho isiri kumbochuchiswa zvakanaka. Chechipiri, hachisi chokwadi kuti ZANU-PF ine zvayakaita papast 5 months chingaita kuti vanhu vade. ZANU-PF yakatora nyaya yemari, for example, ikati tinokupai mari yedu RTGS ichafamba iri 1-to-1 gejge, asi mukatarisa muZimbabwe yese kubva Gokwe, Dinga, kusvika kwaMutare, kuzasizasi kwemanikaland, hapana munhu anoda mari iyoyo nekuti haichareve chino. Mapurisa, masoja vanohora mari iyoyo havasina kana chiremera kana kufunga kuti mari iyi inombotengei. Mukatarisawo zvipatara kwatinoenda kunorapwa zuva nezuva, ukaenda usina mari yako yekunotenga bhiti, yekunotenga pain killer kana waadmitwa, zvinoreva kuti wangotongerwa rufu uri muchipatara ichochocho.
Todzoka kwamuri vamarapira manzwa zvataurwa navamambipiri, asi pane mamwe mashoko akaburitswa neAmnesty International iri kutiyo muZimbabwe hamungaitwe sarudzo dzakachena nekuti vari kupomera ivo hurumende mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa kwemakore mashanu adarika. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Amnesty International haiurani nehurumende dzana Australia vana UK. Nyika dzacho dzinotuma tiposi hadzitoirirani naAmnesty International. Imo muno Amnesty International yakavhagwa nekuda kwokuti muno Amnesty International yaiita huori vachiba mari pachavo dzavaitumigwa nemahandlers avo.
Vamambipiri, todzoka kwamuri, munotiwo kudii nezviri kutaurwa neAmnesty International kuti muZimbabwe hamungaitwe sarudzo dzakachena?
Bato reAmnesty International tinorikudza, tinoriremekedza, kwete nezvarabudisa zvino uno, asi nekurwa kwarakaita kubvira kuma70s uku apo mutungamiri wenyika yedu yeZimbabwe vaEmmerson Dambudzo Mnangagwa vanga vatongerwa rufu nehurumende yevachena pamusana pebasa ravaiita rekuda kusunungura Zimbabwe. Ndine urombo mukoma wangu ava vanonge vanotaura nyaya dzimwe dzacho vachidzitora kugopisa kuro nekuti vanoti Amnesty International yakavharwa muZimbabwe. Amnesty International haina kuvharwa muZimbabwe, ine mahofisi muZimbabwe pari zvino iri kushanda nehurumende yeZimbabwe paurongwa hwekupedza death penalty neimwe yachona yekupedza machild marriage. Vari kushanda bhande nebhurugwa nehurumende yeZimbabwe. Handizivi kuti sei vakuru vasinzeziva zviri kuitika munyika yavo. Chechipiri, hatinyengedze nekunzi 43 years after independence tingamira kukwira gomo kuti tagadzira mugwagwa. Shuwa, tingapemberera izvozvo gore rino.
Todzoka kwamuri vamarapira, imwe nyaya iri kunetsa ndeye mhirizhonga. Bato renyu riri kupomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga, kunyange mutungamiri wenyika nebato iri vamunangagwa vari kubuda pachena kuti aiwa izvi havasi kuzvida.
Pari paissue yemisindo icho sezvanopiera, we are very clear, tiri kubuda pachena kuti hatidi misindo.
Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kune vari kumirira Triple C musarudzo dzenhengo dzedare reparamende muKadoma Central vaGift Mambipiri vange vari parunare kuKadoma kwakare. Tombotarisa nhau dzemitambo. Makundano makuru emutambo wenhabvu yemadzimai kana kuti Women's World Cup, Nigeria Super Falcons yakunda Australia 3-2, uyewo Portugal yakunda Vietnam 2-0, United States chita mangange 1-1 neNetherlands. Musa kanganwe kuti kuchirongwa chedu che Diaspora Forum nasi tinenge tichitaura nemadzimai nezvemamiriro akaita zvino munyaya dzesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 27 kuNtulikazi 2023 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Aso ndaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esithi Electoral Act awulandelwa kuhle.
Umthetho ndaba we High Court uthi abamele ibandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo akumelanga bencintise ugeto olozayo. Umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin unika umongameli Emmerson Mnangagwa uhlobo lwendiza mtshina yehelikopter. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Italele High Court selinqume ukuba amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change akumelanga ncintise kobulawayo kukhetho lwamalunga edalele parliamente ngoba baphuza ukuphanyeka amaphepha abo enomination court ngonhlangula. Ibandla le CCC lithi lizaphanyeka udaba lolu eSupreme Court. Kubika uEzra Jesus Banda.
Isinqumo senziwe ngumantshi uBongani Ndlovu obemelwe nguJustice Nokuthula Moyo othe kusobala ukuthi abameli beCCC lamanye amabandla baphanyeka amaphepha awo isikhathi esijayele, ngakho ke kumele bangancintisi kukhetho oluzayo. Lokhu kukhomba ukuthi umphathintambo wezemali uSiqutha Mfundo uMthuli Ncube kulakho kungena kudala lephalamende engancintisanga eCourtry Park kanye lomnumzana Raj Moti eBulawayo South. Umnumzana Ngqobizita Ndlovu ligqwetha ebelimele abalitshumi lambili abamangalela amalunga e-TRC ngokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba waphezulu ujabule okumangalisayo.
Aso ndaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esithi Electoral Act awulandelwa kuhle ngoba nominating officer ngalelo langa wathatha amukela amaphepha ama nomination papers yona i court isivalile after 4 PM. Indaba yona le bese court ngisho le judgment akunani lezombangazwe kodwa kumayelana lezokhetho.
Enye inkokeli ye Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uzonde kabe ngesehlakalo lesi esithi umkhokeli webandla lakhe uNelson Jamisa nguye wadala lolu hlubo.
Saphuziswa ngenxa yokuthi kwakutshintshwa ama-signatures. Ngisola yena ngani ngoba nguye ukhetheka. Kuzamele asitshele ukuthi uzabusa njani ilizwe kungelabulawayo. We need answers.
Omunye layo okhithiweyo ukuthi ancintise ngumsekeli kamongameli webandla le-United Zimbabwe Alliance umfundisi uFrank Mhlanga obencintisayo eBulawayo North kubameli bedala lephalamende usebuhlungini obukhulu.
Bangikhuphile lami. Ingcekeza nje le yidoti kuyayangisa lokho, kuyayangisa kakhulu ukuthi singaphiwe i-free fair play, fair ground. Ayikho fair le nto yenziwayo.
Igqwetha likamfundisi Mhlanga lichasisa ngesinqumo sikamantshi.
Kamangu Thafaza Chimsaro wade emele uFrank Mhlanga silusizi ngejudgment esiphiwe ikhothi namhlanje. Ibizo likaFrank Mhlanga kuthiwe lona kumele angalifakwe emaphepheni ama-candidates ama-elections ka-2023. Okwamanje sisamelele ukubala ijudgment ngokugcweleyo ukuze sibone ukuthi sithatha siphi isibanga esilandelayo.
Unkosazana Fadzai Mahere esikhulume sebandla le-TRC uthi bazaphanyeka udabalolu edalele Supreme Court nesiphangi phangi kaselenzanga ukukhuluma ngodabalolu laba kubandla lethibusi asebekhijiwe ukugetho lomalunga edalele parliament bemele ibandlaleli idalele Supreme Court lilahle isicelo sikaNkosazana Linda Masarira esokuthi kumele ancitise ukukhetho lukamongameli wamisa ukwenza lokhu kulandela ukwethulwa yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission eyathi waphuza uphanyeka amaphepha akhe enomination court kusenjalo umthethandaba weHigh Court eHarare namuhla ulahle udaba lwe-TCC lebakade bezama ukuvimba abancintisa besebenza igama lelo bandla bengakhethwanga ukuma double candidates umnuzana Thinyashe Zinto ligqwetha ebelimele abalithumelane 14 okuthiwa ngama double candidates
iqondileyo asikhangele ukuthi umthetho uthini umthetho uyiko konoku akusebuyeleki emuva njalo akutshintshi
enye inkokeli yebandla le-TCC umnuzana Jameson Timba usola isinqumo lesi
sobala ukuthi indaba zombusazwe kumele zilungiswe epolitikisini ukuvota singaso zisikuvume ikuthi noma mbani kumbe ngumthetho wokhetho kumbe lidale lenkantolo lisikhethile abambili
igqwetha lehlaziya zombusazwe umnumzana kucacaphulu uphosela umbono wakhe
baphuzile ukuletha amaphepha abo enomination board ngakho sebephumile ekhethweni okutsho ukuthi ibandla lezanu PF selizangena ke likhijini ngoba abantu asebe-opposa nabantu abangenamaphathi amakhulu angakhontesta ukuzwayo abantu bazinuka amakhwabo sibone ukuthi kuphambaniseke ngapho ukwenzela ukuthi kusaza ngoba phela ule 1 week ule 2 weeks almost yokufayela amaphepha ufayela ngelast minute sesibonile ukuthi yinto okungamelanga sikhuthaze kusaza
ibandla lezanu PF lalile ukhuluma ngesinqumo lesi kodwa izimoto zabo ziyabhotabhota edolobheni lakobulawayo bayathithimba bethi sebenqobile ngimele studio 7 ikamela mungeza Jesus Banda.
The Voice of America, VOA.
Umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usendike umongameli Emmerson Mnangagwa uhlobo lwendiza mtshina yehelicopter. Abamele uhulumende babika ukuba uPutin unike uMnangagwa indiza mtshina le kwele Russia lapho uMnangagwa asemhlanganweni omkhulu weRussia Africa Summit. Elezimbabwe latenga indiza mtshina ezimbalwa kwele Russia okuthiwa zizasetshenziswa ukuthwala izigulane lokuhlenga uzulu engozini ezijiyeneyo. Kusenjalo ele Russia lithi lizanika ele Zimbabwe, ele Ethiopia, Somalia lamanye amazwe umumbu olesilinganiso esifika inkulungwane ezingamachumi amahlanu zamathani 50,000 tons ilizwe linye ngalinye. UPutin uthi ukudla lokhu akusoze kuhlawulelwe ngamazwe aza kuthola. Ele Russia lisanda kuphuma kwisivumelwano sokuthwalwa komumbu ingqoloyi lokunye kwele Ukraine okulempi eyesabekayo. Ngesikhathi sokusele inyanga eyodwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho eZimbabwe, uthi usokhuma lokuxoxa lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngolwazi ezilalo ngalolu khetho lezombusazwe eZimbabwe.
Iningi labadabuko eZimbabwe abahlala kwele South Africa sebetshengise ukuthi balolwazi olukhulu ngokhetho oluza kuqhutshwa mhla ka-23 wabakazi kanye lezombusazwe. Kodwa kiningi labeZimbabwe laba bathi abaselalo ethemba lokuthi ukhetho lungaletha inguquko elizweni labo. Baningi njalo abangafuni lokukhuluma ngendaba zezombusazwe besithi ziyabulalisa. Iningi labafuna ukukhuluma abafisi kwaziwe ukuthi yibo abatheni besithi besabela ukuthi lokho kungabadalela uhlupho nxa besethekelela eZimbabwe. Unkosikazi Melisi Yamkandla uthi lobanje ehlala kwele South Africa uzazi zonke izitemo zebandla lakhe lezano PF.
Zano PF hoyi, Mnangagwa hoyi, Musancube hoyi. Asivukeni makomrade, asivukeni akugezi, akugezi bomama. Sambeni kwaDlamdima.
Unkosikazi Ellen Dlovu odabuka eCholocho uthi lobanje sekule minyaka eminingi wagcina ukuvota ukwazi kahle okwenzakala eZimbabwe ozombusazwe.
Imbala engiyaziyo embili ngiyaziyo ezanu PF oluhlaza lowe-TCC olithanga. Ukuvota ke mina ngigcine ngesikhathi izaphu igwinywa izanu.
Umnumzana Nelson Maphosa uthi yena akazihluphi ngokhetho ngoba esazi ukuthi alukaze luguqule lutho kusukela eZimbabwe ithola uzibuse ngo-1980.
iZANU-PF ihlezi ukhetho iLorobha njalo. Manje sineqembulele abathi i-CCC elibonakala lilamandla amakhulu. Lizonqoba ukhetho. Kodwa ke eZimbabwe ngokuba vele akula bandlela ke lanqoba ukhetho laba phambili labusa laphathizwe.
Lokhu kuphikiswa ngumnumzana Thabani Gumbo olokhe esaseZimbabwe othi ibandla lakhe leZANU-PF lizanqoba mgceke hathi ngokuqilibezela. Esithi umgokheli waleli bandla umongameli Emmerson Mnangagwa usenze izimanga kusukela engena esikhundleni sokuba umongameli.
Ukhangele imisebenzi esiyenziwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa, uGetsi uselungisisile, Robert Gabriel Mugabe International Airport isichelisiwe, uphakamise indlu yepalamende entsha kulesibhedlela ezimbalwa asezidilivile.
Ngakolunhla ngothi umnumzana Themba Sikhosana uthi ithuba lokuthi ibandla leZANU-PF linqobe kulolu khetho lingangentunjana yena lithi.
Ngibona i-CCC engathi izohamba phambili, izithembiso abazithembisayo zibonakala zingathi zinhle. Yileyo generation eyazalelwa encindezini sebethi ukuthi ku-enough abakubonile lobuhlungu ababuzwayo kusegazini.
Umnumzana Bongani Mathe, umgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eJohannesburg, uthi njengebandla sebesebenze gadalala bezama ukufundisa izalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngokuqakatheka kokuthi baphatheke kwezokhetho.
Wonke umuntu ipolitiki yosuku iyamthinta. Ukuthi isinkwa siyimalini namhlanje kudalwa ipolitics. So umuntu ongasondeziyo kupolitiki, ipolitiki yona iyamsebenza enjalo. So kubalulekile ukuthi izizalwane zonke zibekwazi ukuthi kwenzakalani elizweni and participate. Ngoba abantu bengathula nje bahlale emuva. Ilizwe liyaqhubeka, lama politicians kuyawenza enze umathanda ngoba yibona ukuthi abantu abalandayo.
Banengike abangaziyo abameli babo khathesi emakhansilini ledale lephalamende. Iningi alazi njalo ukuthi ngobani abakhankasela ukubamela endaweni zabo ekhethweni oluzayo. Izizalwane zeZimbabwe lezi zikhala ngokuthi kazibhalisanga ukuvota okubangelwe ukuthi uhulumende ubancitshe ithuba lokuvota bese-South Africa lapho abasebenza khona. Ngimelisitulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Uhulumende uthi kuqakathekile ukuba abesilisa labesifazana bebe lamalungelo afanayo njalo abesifazana benze abakufunayo ngemizimba yabo hathi ukucatshangelwa ngabesilisa, kubika uMavis Gama.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni lamhla eHarare obuqoqwe inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke e-United Nations Population Fund obekuhlolisiswa isimo senani labantu emhlabeni ukwelamisa abantwana lobudlelwano babesilisa labesifazane. Bekunanzwa usuku lokuhlolisisa inani labantu emhlabeni wonke olwe-World Population Day okwakumele lunanzwe emhlaka 11 Ntulikazi, njalo kuhlolisiswa impumela ye-State of the World Population Report. Umnumzana Moses Mike, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabesifazane, amabhizimusi amancane lokunye eZimbabwe, uthi kuqakathekile ukuba kulinganiswe amathuba lamalungelo abantu bonke.
Women's bodies should not be held captive to choices made by governments or other individuals. Women must be able to choose if, when, and how many children they would like to have.
Umsekeli womeli we-UNFPA eZimbabwe, uDr. Gulnara Kadraglova, uchasise kabanzi ngodaba lolu.
To give opportunities not only a matter of choice, but also some provisions that individuals can exercise their rights. In terms of health, education, employment, it's about individual choice.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Michael Mpala uyakusekela lokhu.
Ngoba la inxa yethethe ibiye kithi, lami ngimthethe wabuya kithi, kusho ukuthi laye ngumuntu oqakathekileyo. So kumele sihlale phansi mina lonkosikazi wami sikhulume sodwa, sikwazi ukuthi abantu esizabafuna umchato wetu bangayi njalo yena ufuna ukwenzani kusiya phambili ngoba nyakwanza ukuthatha umuntu oye university akaqedi degree lakhe akaqedi izimfundo zakhe.
Umpala uthi uqakathekile njalo ukuthi abesifazane bephiwe amathuba lokutsho abafisa ukukwenza ngemizimba yabo.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi sibanayo mama laba la sikhulume labo sibabone singaphonga ukuthi ngoba mina yimubaba so kumele ngibe labantwana abayi-5 abayi-10 yini ngakakhuluma ukuthi hayi mina baba ngifuna ukuthi at least ngomnyaka ongaka ngibe labantwana ababili.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Abigail Mumpambi, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukazulu ngesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution.
Kudingakala ukuthi omama namakhazana babe le mfundiso epheleleyo njalo egcweleyo uma sesikangalele zindaba ngoba lezi zindaba sikhuluma ngendaba ezisensitive, zindaba ezefamily, zindaba ezesociety.
Kusenjalo unkosikazi Virginia Mwanikwa esinye isiphathamandla sekhomishini yeZimbabwe Gender Commission ukhala ngokuthi eZimbabwe konke ukuhambelana lokwelamisa abantwana lokunye kukhokhelwa ngabesilisa.
If they are not the ones making decisions, to at least influence the decisions. Women then also do not have informed choice.
Uhulumende uphinde wakhala ngabantwana ababamba izisu besakhula. Uthi kumele kumiswe lokhu ngoba kubisela muva abantwana abaningi abangamankazana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Sengangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia liqhubekela phambili lihlasela kwele Ukraine ikakhulu edolobheni le-Odessa lapho libhomba khona iziphala ezigcine ukudla kanye lezindlu zikazulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ibutho lakwele Niger lithi lisekela ukugenqulwa kukahulumende kamnumzana Mohamed Bazoum ngabanye babo. Ele France lithi lisahlolisisa okwenzakalayo. Inhlanganiso ye-ECOWAS layo ithi isadingisisa okwenzakala kwele Niger. Inhlanganiso le kayisekeli ukungenela kwebutho kwezembusazwe. Iqhubekela phambili imidlalo ye-FIFA World Cup kwele Australia lakwele New Zealand. Emdlalweni edlalwe namuhla, ele Nigeria linqobe ele Australia 3-2, kwathi ele Portugal lanqoba ele Vietnam 2-0. Bathukuthele abakubandla le-Citizens Coalition for Change abalamalunga asemiswe ukuncintisa kukhetho lwamalunga edala lephalamende kobulawayo oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Abanye bachothoza umkhokeli webandla le-CCC uNumzana Nelson Chamisa abathi nguye owenze kwavinjwa amalunga alitshumi lambili 12 abakubandla leli ngumthethwandaba we-High Court. Kodwa abakubandla le-CCC bathi ibandla lezanu PF yilo elenze ukuba amalunga alo avinjwe ukuncintisa kukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla lezanu PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Ngokusolala kwenhlanhla sesifike kwi-situation e-worse than ekaMgqabe. UMgqabe lanxa wayekuzonda kumbe kusaba wayengakakuvalela ukuthi umle ekhethweni ayahamba ekhethweni ayekwenza kwenda ekhethweni. Laba esesibabona namhlanje asebesebenzisa ama-spot esivele siwazi ukuthi akhethwa ngumnankagwa lo Virginia Mabhiza kusukela kudala. Namajaji abasala benikeza izimali nguhulumeni mhlawumbe sesibona kuvela sobala ukuthi banikeze izimali zokuthi benzeni. Nanku phela sesile judgment enje esingavumelani layo thina njengabantu nje beZimbabwe sithi thina umuntu wonke kahambe ekhethweni odliwayo aziwe kungabi lo muntu osabayo osuka asebenzise isandla semthetho.
Ye ngena khona poba moyo
uFortune lapha ukhuluma nje ngenhliziyo ebuhlungu kodwa is speaking from the position which is uninformed. Yebo naye sekakhutshiwe ekhethweni akusiko ukuthi bayazondwa awusibuzi abathandwa ngoba phesimele eqinisweni ama-constituency lawo abantu labo abakhuphisethweni kuthukuthela kuphoma esini ye-MDC esike bayowina kanye silo modi bazowawina futhi kuyi-by-election. Significantly, awakho significant amakhosi lawa ngoba noma ebe-contesta noma kade engakhontesta, i-ZANU PF ngeke iswele 63%. Ngizathi ngibuyele futhi kuzizathu. Ubaba uBotha lapha ukuze abe kwazi inkinga isukele nakiwe. UPhezulu wabe uthamisa nge-strategy sakhe lelo kuthiwa i-strategic ability. Ba-appointe abantu abasayinela ama-nomination form. Baba bababili, baba bathathu, baba baningi. Kwafina sekule confusion. Ngapha kobulawayo ngokwazi kwami kulondodo okuthiwa ngumbuso fiso, nguye kade kuthiwa uyaena nge-lastability kakhulu, i-signature yakhe ikhona ezeke. That's the reason why ithole ukuthi kuma-constituency amathathu bebe lama-double candidate. Amanye asayinelwe ngumbuso, amanye asayinelwa ngamanye ama-appointees akhe ijabulisa. So benze njalo laba bantu, imithetho is very clear. I-nomination ingavala 4 o'clock. It cannot accept anything. Bona wethu still 4 of their candidates submitted ama-nomination papers actually a day after the material time ngoba ungakhangela izikhathi ezisayithwe ngamaphepha ahambe high court. Abanye basubmite after abanye ngama-2-1. But umthetho we-electoral act is very clear. I-nomination court ivala ngo-4.
Ye, siuba bomlomo.
Nakobulawayo ungathola ukuthi abasafildanga ama-provincial councillors ngoba bonke babemelela ishanisa ukuthi a-accethe ama-councillors akhe waze waqeda ngo-4. Batese bezaa kwi-nomination court bezokungama-7-8 kwakuleli and those papers were
ye sikubamba umlomo khonapho baba Moyo. Baba Mlalazi, kuthiwa-ke ukhophe lukini la.
It's unfortunate ukuthi iZANU PF labanye abalandeli bayo bakubona ngaleyo ndlela. Asikele nini njalo kuzeka. I-Electoral Commission ithi iyamukela amaphepha omuntu kuze kuyeshaya u-4. Umlungisi Moyo uyazi sike saba kukhetho. Amaphepha akho ngawasubmitha ezethu bawahlole ukubana ami kahle yini. Bangawahlola babona ukukhona okuseleyo bakuthi hambe olungisa lapha as long as usuwasubmithile or as long as siphakathi e-court u-4 echaya okusiyona isikhathi esakhe sibekwe yi-electoral court uyavalelwa ngitho lakhonapho. Even i-polling station ingathiwa ivalwa ngo-6. Labo bantu abavele sebe-inside i-polling station belinde ukuvota bayavumeleka. I-polling station ingaziye valwa even before the day as long as labo bantu belokhu bekhona kukhi permissible law. So iZANU PF as we are saying ukuthi instead of fighting ama-political battles ku-political ground kubehamba bayesebenzisa umthetho to fight political battles ngenxa yokwesaba. So-ke inqumo lesi se-high court abantu be-Zimbabwe general basibhekile njalo ibandla le-TPC selipronounsile ukuthi lizasi-aphila. So abangajabuli abakhuphi inyawo ezikhwameni omlungisi bami ukujabula ngoba udaba lusazohamba phakathi ibandla le-TPC nge-understanding yethu yasemthethweni. I-appeal to the Supreme Court will suspend the High Court ruling.
Baba Moyo, ngena khona baba.
Ngiyamuzwa. Mina bengingathi ukuthi siyajabulela. Bengithi ngenzela ukuthi uswazi lolu abalutholi lusuke emakhodi kalube yisifundo. Bona balibandla elingenama-structure. Yikubona manje uma sikhuluma ngobulawayo. Kulokho kuthele ama-candidate amagaya. Omunye ngowentumbane, omunye ngowephumule, omunye ngowempophoma something sokuthiwa. Labo bantu labo ngabe-TPC. Labo babefayele amaphepha abo ngesikhathi and bengithi ngibuyele futhi kuyo ubaba uBotha ukuthi no, i-submission yakhe is very correct. Ukuthi nxa ungasubmitha a defective nomination, as long as it's still the same nomination and effectiveness without 100 correct, they are minor. Into a signature is a matter because that's what defines ukuthi ngowaliphi bantu. Bona bathi bebuya babebuyela amaphepha asayinwe laba ababefike ngo-4 ayesayinwe ngumbuso. Kanti le-court kwase kubuyeni a new arrangement. So literally kabala they have to go and press paper.
Lapha lizwe umnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU PF lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC bexoxa le-Studio 7. Batabe okumangalisayo abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana asebeza ukwenelisa ukuba izizalwane zakulelo lizwe kulandela isinqumo somthethondaba esikubeka sobala ukuthi umuntu sevunyelwa ukuba isizalwane zamazwe amabili, kubika umqondisi Dube.
Umthethondaba waphezulu owe High Court kwele Botswana wanquma nyakenye ukuthi le Botswana kumele livumele ukuthi izalwane zalo zibe le dual citizenship, kodwa ele Botswana la kuphisa lokho laphanye ka udaba lo lemthethondaba ophezulu owe Court of Appeal. Abamile ele Botswana abasanda kwethula umbiko othi abasaqhubekeli phambili ngodaba lolu. Lokhu kusho ukuthi okwethulwa ngumthethondaba we High Court ngomnyaka ka 2022 sokumele kusebenze elizweni. Lokhu kube izindaba ezimnandi kwabadabuka ezim abahlala kwele Botswana ikakhulu abalemuli lezizalwane zeBotswana. Isinqumo esitsha sitsho ukuthi akusela sidingo sokuthi abeZimbabwe abafuna amaphepha awokuba ngabakwele Botswana ahlanekele ukuba ngweZimbabwe, njalo abantwana abalabazali abadabuka emazweni amabili achiyeneyo akusela sidingo sokuthi bakhethe ilizwe elilodwa uma besenelisa iminyaka yamashumi amabili lanye i-21. Umnumzana Titus Nxumalo olemuli lesizalwane seBotswana uyamukele ngenjabulo inyathela elitsha phezu kodaba lwe-dual citizen.
Ithela leli siyalithokozela kakhulu, kutshengisela ukuthi ihulumene eBotswana ihulumende yazi ngelungelo labantu ezwe labantu, ngoba iminyaka yonke le besivele sikhathazeka. Nxa ulahlekelwa yi-citizenship yakho yokuzalwa, uzwe ngani kulenye into elahlekileyo empilweni yakho? Impilo yakho ayisaphindi fane. Lanxa uphethe amaphepha lawo wabambile omabili, elinye ulibambe ngapha, elinye ulibambe nga, uzwa kusala ukuthi wehlukane lemvelaphi yakini.
Uqhubeke sithi njalo kibo abafuna ukuntshintsha amaphepha kutsho ukuthi akusoke kube lezidingo zokungena emaofisini achiyeneyo kudingwa usizo.
Izithupha zami zeBotswana lazo ziqakatheke kakhulu, zonke zisebenza okufananayo. Le bantwaneni akusasihlukuluzi kangako, ngoba besiba lo msebenzi omningi okutshintsha amaphepha amaningi, amanye uzufe ungawaqedanga.
Unkosazana Sindiso Sibanda, isizalwane seZimbabwe odayisele iminyaka eminingi ephila kwele Botswana, uthi inyathela le-dual citizenship liqondile ikakhulu kukhangelwe abantwana.
Ngithakazelela okwenziwe ngumbuso weBotswana ukunikeza abantu i-dual citizenship. Ngitsho njalo ngoba mina nginabantwana abangu-2, ngazalelwa eZimbabwe, ngumuntu weZimbabwe, but ngihlale lapha eBotswana for 25 years, abantu bami bazalelwe lapha. So kubanika ithuba elihle lokuthi bazikhethele ukuthi bangafuna ukuyahlala ngaphi. Njengoba izinto zingamanga kuhle ekhaya eZimbabwe, bahlezi lapha kuhle kumnandi. Kodwa-ke nxa izinto zingenzeka ukuthi zingahambi kuhle ezweni leBotswana, bazikhethele ukuthi bangabuyela eZimbabwe, bayihlale eZimbabwe.
Umnumzana Ntokozo Thebe olemuli kwele Botswana, njalo laye njengabanye bakhe abeZimbabwe, uthi lokhu kuhle kakhulu ukuvumela i-dual citizenship.
Nxa i-government eBotswana sithi umntwana ozelwe li-foreigner like i-GD namaZimbabwe, he or she can hold i-dual citizenship eZimbabwe naseBotswana. It can help ukuthi lamhlanje sefuna uhambe sekuyele ekhaya, kumbe nesedecide ukuthi mbe lapha awusahambi kahle, sekudecide ukuthi ehlala kwelakini, kube lula kuye.
Okunhlanganiso yeZimbabwe community kwele Botswana, umnumzana Sifas Chuma uthi indaba ye-dual citizenship ibuye ngesikhathi esiqondileyo.
Silabaningi lapha asebethethe lapha, asebethethwe lapha. Uyathola ukuthi umuntu wakhona uyafisa ukuphila indawo zonke. Abantwana bazalwele lapha, labo bayafisa ukuthi bazikhethele ukubana kumbe omunye abefuna ukuba i-citizen kundawo zonke, ngoba uyabe ungakwazi ukuthi impilo yangaphi. So iningi labo kuba nzima ukuthi akhethe umntwana ukuthi ukhethe ukuba umZimbabwe kumbe ukuba umTswana.
Omele iZimbabwe kwele Botswana, umnumzana Henry Mkonweshuro ubonge okwenziwe ngele Botswana esithi kungenelana lokwenziwa iZimbabwe ngaphansi kwesisekelo esitsha sombuso esika-2013.
What it basically means is that all those with children born here will not have the troubles of going through.
Lokhu kutsho ukuba abalabantwana abazalwa lapha abasoke bethwale nzima ngokugijima bezama ukuntshintsha amaphepha. Ngitho labazali abafuna ukuba ngabalapha sekuza kuba lula kibo.
Ele Zimbabwe lalo liyavumela ukuthi umuntu abe le-dual citizenship. lokhu kumunyethwe kusisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka-2013 ngenxa yokungahlaliseki kwesimo somnotho eZimbabwe inengi eliphuma phandle kwelizwe ligcina liyakhe imizi njalo lathatha amaphepha oba ezalwane zamazwe afana leBotswana, South Africa, Bilitane, Melika kanye lamanye amazwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabron kweleBotswana.
Ku-Live Talk namhla sixoxa ngokhetho oluzayo. Singagqibi uhlelo lwethu othi sikhangele besilazo. Umthethwendaba we-High Court uthi abamele ibandla le-CCC kobulawayo akumelanga bencintise kukhetho. Sigqiba lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo. Umthombo sithembayo uGibbs Dube, ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.